Mutongi wedare repamsoro, amai Priscilla Chigumba, vatura mutongo wekuti mutemo wakadzikwa nemapurisa, unorambidza veruzhinji kuti varatidzire, kana kuti statutory instrument 101A, uyo wanga uchidzivisa wanoda kuratidzira muguta reHarare, mukati memasvondo maviri, usendekwe parutivi. Vashitura mutongo uyu, mutongi wedare ati mapurisa hana kodzero yekuumba mutemo munyika, uye vati bumbiro remitemo rinotaura pachena kuti mastatutary instrument kana achidzikwa hafanira kunge achityora kodzero dzevanhu dziri bumbiro remitemo yenyika. Vati mitemo yakadai kana ichidzikwa panofanira kutanga paziviswa sezvakatarwa pamutemo kuitira kuti mapoka anenge achida kupikisa mitemo iyi apewo pfungwa dzavo mitemo iyi isati yadzikwa. Amai Chigumba vaturawo zvakare kuti mapurisa kuburikidza nemukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri havafanire kukanganisa vanhu vanenge vachiratidzira zviri pamutemo uye murunyararo. Gweta ranga rakamirira nyaya iyi mudare vatendai biti vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo watongwa ndewekuti izvo statutory instrument iya yekubhana vanhu haina kuchechedzwa zvakanaka, haina kupublishwa zvakanaka. Hurumende nemapurisa vakakanganisa, havana kunzwa vanhu, havana kuteera section 27, uyezve vakaita simba ravasina. Mupurisa haana simba rekuita mutemo muno, saka ndoo mutongo waitwa nhasi. Endezve vataura kuti munhu wese ane kodzero ane simba iroro zvirongeza achingorespekta section 12 yeposa. Vakabva vataura zvekuti mapurisa vachihuri navachombo havana bakodzero dzekuti varambidze vanhu kuti vaenjoy marights avo ari musection 12 yeposa, ari musection 59 yeconstitution.
Vasteni zvorwadza vati vava kutoronga kumwe kuratidzira zvitevera mutongo waturwa nedare uyu. Mumutongo wavo amai Chigumba vati basa rematare kuona kuti mitemo yatevedzerwa, saka nokudaro vati matare hature mitongo achitya kana kuti aine divi raakarerekera. Mashoko amai Chigumba aya anouyawo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakasvora vatongi vematare nekutura mitongo yakabvumidza kuti vemapato anopikisa varatidzire, vachiti zvimwe zvacho zvave kukonzera kusagadzikana munyika. Zvichakadai vabiti varumbidza amai Chigumba nemashoko avatura mumutongo wavo.
Tiri kunzwa kufara, titori humbled, tiri kunzwa kuzvininipisa nebasa nekutonga kwaitwa namai Chigumba. Varakidza kuti vanochateerera zvakanyorwa muconstitution, kunyanyanyawo mashoko avo ekutsinzira kuti makorts ari independent, kunyanyanya muenvironment yatiri kuoperata yekuchishidzirana nekuda kuita jambanja. Vachizotaurazve zvekuti kodzero dzevanhu dzakakosha, vanoexercisa simba havangotonga, vanototonga zviri maererana nemutemo. So since kutanga kwakaita constitution itsva iyi muna May 2013, kutongwa kwanhasi kumwe kuchaedhera makano ekuti makotsi achamira nekodzero dzevanhu dziri muconstitution vasingataure kuti ndinhingi oro ndiani auya kumatare. So isusu mahuman rights defenders, ini navachimbwa vari panapa nevamwe vedu vasiri munomu vana mukoma Selby Watcher, tinonzwa kufara kuti basa redu rikuti kodzero dzevanhu dziri kurespektwa. So toda kuzvisa pamberi paMwari ni constitution yedu itsva iyi inotaura kuti it is the supreme document of the country.
Nyaya iyi yakakwidzwa kudare nevemubatanidzwa wemapato ari kurwira kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe vari kushanda vari pasi pesangano riri kudaidzwa kuti National Election Reforms Agenda kana kuti NERA, sangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA, bato redare pamwe navazvorwadza. Kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare kwaiteverawo kurohwa pamwe nekurambidzwa kwakaitwa varatidziri nemapurisa muHarare mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.